Masangano aya anovai kutanga muongorori vekunze kupinda munyika ainge ari pasi pemubatanidzwa wesangano rinonzi Zimbabwe International Electoral Observation Mission. Vakataura pamusangano uyu vanosanganisira Ambassador Johnny Carson, avaimbova munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica kana kuti United States Assistant Secretary of State for African Affairs, Mozare Elizabeth Lewis, vanova mutevedzeri wemukuru wesangano reIRI muAfrica, vakatungamira chikwata cheZimbabwe International Electoral Observer Mission, Mozare Jessica Kigan navaLarry Garber, uye mukuru munyaya dzesarudzo musangano reNDI vaPatrick Mello. Vachitaurawo neStudio 7 kumucheto wemusangano uyu, vaCarson vakati uyu wainge uri musangano wakakosha zvikuru.
It gave a wide audience an opportunity to go into some detail about how the NDI-IRI report was constructed.
Uyu musangano wakakosha zvikuru nekuti watipa mukana wekuongorora gwaro redu rezvakabuda musarudzo dzemuZimbabwe. Rapawo mukana vanhuwo zvavo kuti vanzwewo nezveongororo yedu.
VaCarson vakarambawo nyaya yekuti nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru veZimbabwe nehurumende yeAmerica ndizvo zviri kukanganisawo zvinhu kunyanya munyaya dzezveupfumi muZimbabwe.
The sanctions are targeted, the sanctions are limited, the sanctions are impactful only on a number of individuals in government and in the military and their associated organizations and companies. These are not sanctions that are aimed at the Zimbabwean people. American companies, Zimbabwean companies are allowed to trade with one another.
Nyaya yezvirango handiyo inganzi yakakanganisa upfumi hwenyika yeZimbabwe. Zvirango zviri pavamwe vanhu vashoma, asi makambani emuAmerica neZimbabwe anobvumidzwa kutengeserana.
Amai Kigan vakati nyaya yekupfuurwa kwevanhu vatanhatu nemauto muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu uye kukandwa kwegrenade kumusangano wavamunangagwa kuBarber Fields kuBulawayo zvakakanganisa zvakanyanya chimiro cheZimbabwe. VaMelo vakati Zimbabwe Electoral Commission inofanira kupiwa zvikwanisiro, asi vamwe vainge vari pamusangano uyu vakati hurumende yeZimbabwe ndiyo ine chitsvambe chekuona kuti ZEC yapiwa zvose zvinoda kuti sarudzo dziitwe zvakanaka. Amai Lewis vanotiwo vachaedza nepose pavanogona kuti zvavari kukurudzira zvizadzikiswe munyaya dzesarudzo muZimbabwe.
One of the things that we're doing is we're working with local groups, IRI and NDI, and local groups and other international missions to follow up on those recommendations. So both by tracking, but also...
Tichange tichishanda nemamwe masangano emuZimbabwe nekunze kuitira kuti tione kuti zvatakakurudzira kuti zviitwe nehurumende yeZimbabwe zvazadziswa here.
Vachitaurawo pamusangano uyu chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaPhilip Takwana Muyengwa, avo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reYouth Initiatives for Community Development, vakati musangano uyu wainge wakakosha zvikuru.
Tinokwanisa kuzotibatsira kuti tiite maelectoral reforms akanaka, tiopene also the democratic and civic space kuti vanhu vakwanise kuita sarudzo murunyararo, vanhu vakwanise kusarudza vatungamiriro vaanoda zvisina kumbunyikidzana kana kuchichidzirana.
Vachitaura neStudio 7 paRunare vari muHarare, munyori anoona nezvemutemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vakaramba mashoko ekuti mauto ari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Panyaya yezvirango vamangwana vakati zviri kukanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi muZimbabwe.
America yakati izvo makambani kuAmerica haabvumidzi kuinvesta muno, vanotovapa mawarning kuti kana ukaenda ikoko kuZimbabwe kunoisa mari yako hatikuprotekti kana kune zvaitika ikoko.
Vamangwana vakaenderera mberi vachiramba nyaya yekuti ZANU PF haina zvairi kuita kuedza kugadzirisa nyaya dzesarudzo, vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuedza nepose pavanogona napo kuvandudza zvinhu.
Hakuna chii chatingati chingangoitika chobva chaita perfect, asi maelections munhu wese anobvuma kuti vaMnangagwa vakasarudzwa zvakanaka vakawina maelections pachena.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi vachiti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulum.